zvechokwadi vanhu vari kuremerwa kuti vabhadhare mari especially makombi inyaya yekuti mari iyoyeye sekare kataimboshanda taiti mari yekutenga lita ndo yaitakura munhu kubva pachitungiza kuenda mutaundi of which iye zvinezvi taakuona kuti $15.64 kuti munhu aibhadhare kuenda kubasa ozodzoka futi nemari iyoyo munhu aakuremerwa saka unoona kuti vazhinji vaakukundikana kukwira makombi vaakutomhanyira kukwira mabhazi ehurumende ane mutengo unoita $50
saka imi muri kuzoitawo sei muri kudzikisawo here mutengo kuti mufambirane nezupco
kune chimiro chokuti vamwe vari kudzikisa mutengo zvokuti vanosvika pa$6-$8 vazhinji vari kukundikanawo vaakutiwo mota idzodzi dzovakudziitisawo mamwe mabasa patangawo purojekiti yako yehuku unenge wakutakurisa chikafu nemanyowa ukaonawo zvisingaite wotongopaka uchizomirira kuti neimwewo gore zvinhu zvinokwanisa kuzenge zviri nani wozotangawo futi ipapo isina kufa ichisira mahara
imi mama kuchajawo mari kutakura vanhu toti kubva mutaundi pachaji ofisi kuenda kuchitungwiza
mari yanga yekuchaja vanhu vakati wandei yanga iri around $5-$6 but pazvakwira apa futi apa papa kuti vanhu vanyatsozonyatsokundikana chaizvo kuti vangachaje mari iyi ungade kuchaja mari yakawanda asi munhu wacho no haakwanisi kukwidzirwa mari yake pasondo pasondo pari kukwira fuel because sezvakaita apa yakabva yatanga kunzi yakwira musi yesaturday musi yesunday yakanga yatokwira saka unotoona kutoti pasondo rega rega iri kukwira apa yakakwira ne25.something% that was $3-something per litre saka unoona kuti hapana munhu anokwidzirwa ne25% pasvondo saka zvinhu zvei zviri kurema
saka imi muri kurarama sei vamuza nokuti kuti titarise kuti mongopaka bhazi renyu moritarisa zvinonetsa
unenge waakuti iwewe kana waakuda kuti mota iyo ifambe parodhi unenge waane chimiro chokuti saidha waakupaka dzimwe woti iwe muridzi wacho wofamba nayo hausisina vashandi vauchabhadhara wofamba nayo waakungoti iyowo painonopera kuparara kwayowo ndiwo pazvinenge zvatongopererawo nenyaya yekuti kuti ufungidzire kuti unokwanisa kuti uzoigadzirisa yafa zvinonetsa nekuti vazhinji vacho vanotengesa maspare parts vaakuda mari yemaus kutengesa maspare parts saka kuti uzoitsvagawo pamusika mutema nereti yacho iri kukwira saka zvinhu zvacho zvese hazvichikwanisa kubata
pazuva munotarisira kunge muchishandisa mari yekutenga mafuta yekufambisa
toti mota full tengere highest tingokakureta nefull tengere highest ombati 65 liters unoona kuti dzinenge dzichida around $1,015 saka kuti mari iyo utange kuishanda woibata wozotarisira yako yekuti uchazenge uchisara uinayo pamusoro pekuti uri kuopatisa business unobva ona kuti zvinenge zvakarema
saka muri kuonawo veruzhinji vanofamba nedzimotokari dzenyu vari kuita sei
vazhinji vakumhanyira kuzupo tinoona mitsara yezupo yavo yakareba zvakanyanyisisa nenyaya yekuti unoona kuti munhu aifamba nemotokari yake aimbotakura vanhu vairi vatatu kana 4 vachienda kubasa iye woita wechi5 aita akasvika kubasa oona mari yekutodya ipapo atakura vanhu pakudzoka otakura futi vamwe vanhu otosara nemari yekutoti iye anosvika kumba ane 2 loaves dzechingwa but iye zvinezvi akutoti muridzi wemota wacho aakupindawo mubhazi kwoita aitakurwa 4-5 waiwai vaakupinda mubhazi which means kana kwange kuine motokari dzinokwana kuita kana kuti 5,000 dzinenge dzichibva kuchitungiza dzichipinda mutaundi which means ya 5,000 mablied by 5-1 waidi waitakurwa neech vehicle which means kuzupiko kwacho kwainkriza nealmost 25,000 vanhu vanenge vauda kutakurwa nemabhazi iwayo nenyaya yekuti aitakurwa nepraivhete yake aakudawo futi kupinda mubhazi vaitakurwa waya vaakupindawo vauda kupinda mubhazi saka unoona kuti mabhazi aya anogara aine vanhu vakawanda vanenge vada kuakwira.